Dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare ravi kukonzera mutauro uye veruzhinji vanoti kanzuru inofanira kuona zvaingaite kuchengetedza vanhu pazvibhorani apo pave kugara paine mitsetse yakareba sezvo misha mizhinji ichigara isina mvura kwemazuva akawanda. Harawa, Chembere, vanhukadzi nevana vave kushungurudzwa nemakoronyera ayo anovabhadharisa kana kuvatengesera mvura. Mumwe mugari wemuHarare, amai Juliana Kadano, vanoti dambudziko iri ratekeshera mumisha mizhinji muguta.
Vanhu vari kunetsana kuzvibhorani because faenda kuti kuti pane vamwe vanhu vari kuzviita kunge ndovaridzi vezvibhorani. Pane vamwe vakomana nenyaya yekushayikwa kwemabasa uku vari kusvika vosikomira pachibhorani. Then vakomana ivavo vanogona kusvika panguva yavanototi kuti ndikudhaire mvura yako, unofanira kupa 50 cents kana dhora. Ende vakomana ava vana respect especially nemaold citizens Chembere ari munzvimbo. Vamwana mbuya nana sekuru ari mukati menzvimbo havasisina vana vadiki vekuti vanogona kutuma kubhohoro. Saka ndinoona songe kuti vakaendawo munhu iyeye anenge akura vanenge vachifanira kungowanawo first preference kuitira kuti vadzokerewo kumba nguva iripo.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vaHard Life Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvave kuitika nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura.
Pazvibhorani pari kuita dambudziko rekurwiwa. Pane dzimwe nhano sekumabvuku vakadzi vakabatwa, pane vakadzi vakabatwa zvibharo zvikarekodwa nemapurisa ezviterapi. Uyewo madzimai ekunana Heathcliff vanetswa nemashurugu vazhinji vakarohwa makumba yakakuvara makumbo. Nerimwe dambudziko riri kuitika nderekuti varume kana vasvika pachibhorani havadi kujoina queue, vanongosvika nekuti vanenge vaine masimba vongosvika vachiichira mvura vachidzokera.
Mumiriri wemufako semudare paramende amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuona vana Sorojena madzimai nevasikana vachishungurudzwa nekuda kwedambudziko remvura uye vanoda kuti kanzuru ichengetedze vanhu ava.
Ya hurongwa huripo ndewekuti makanselazi edu ari kutibatsira zvikuru senenyaya yemunisipal police kuti inge ichiuyawo ichitarisawo maringe pane bhoho rimwe nerimwe riri kushanda vange vachingochengetedza kuti vanhu pasave nemhirizhonga ichange ichiitika pamabhozi ipapa.
Meya veguta reHarare vaHebert Komba vaudza Studio 7 kuti vari kuziva matambudziko akatarisana nevagari kuzvibhorani uye vachatuma mapurisa avo kuti achengetedze runyararo.
Ichokwadi ndiri kunodiscussa na chief of security city of Harare kuti tinge tichiona kuti tine mapurisa akakwana here kudeploya muzvinzvimbo zvine vanhu kuti tinge tichichengetedza vanhu. Iye achaitawo meeting nezetarap kuti tinge tichibatsira vanhu tiri pamwe chete kuti tinge tichicontrola unruly behavior iri kuitika mabhoozi edu. Dzimwe dzenguva tiri kusvika vanobika mvura idzi dzatinodziri mabottle daughters vari kudzinga vanhu votora mvura yakawanda. Dzimweni dzenguva pari kusvika madzimai ari wiki vana vadiki vari kudzingwa mawater barons achitora mvura. Saka zvinhu zvatoda kugadzirisa izvozvo.
Vagomba vaudza Studio 7 kuti dambudziko remvura rakakura kudarika zvinofungidzirwa nevagari uye kanzuru yega haikwanisi kuripedza.
Chinhu chekutanga chandiroda kuudza vanhu vagari nevamwe vane interest panyaya yemvura ndechekuti dambudziko remvura iri dzimweni dzenguva munoritarisa kusiti of Harare kusiko kwariri. Tinotarisa isu kuti nyika yakamira sei, foreign currency iri kuwanikwa here, totarisa isu zvakare kuti magesi ariko here. Zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zesa, zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zimforce kuti machemicals yabika here. Saka isusu sevarisi vanoreceive maservices tinopuwa mvura maringe nekuti tapuwa here maservices nevanoti support.
Vatiwo mwaka uno uri kupisa zvakanyanya zvinoita kuti vanhu vashandise mvura yakawanda. Vatiwo dambudziko rakawedzera pakisimusi nekuti kambani inovatengesera mushonga wekuchenura mvura yakatadza kuvapa huwandu hwemishonga inokwana. Asi vati dambudziko iri richaderera munguva pfupi inotevera sezvo mishonga yavakatenga kunze kwenyika yakasvika kubheira uye yave munzira kuya kuHarare. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vagara vachiyambirawo kuti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti muHarare mupote muchipararira zvirwere zvemanyoka, typhoid necholera mune dzimwe nguva. Vanoti havo vari kuedza kubatsira nekupa vanhu nhomba yekunwa kudzivirira zvimwe zvirwere asi mvura yakachena inodiwa nguva dzose. Gore rapfuura hurumende yakapa kanzuro yeHarare mvumo yekutora mvura kubva kudhamu remanyame uye izvi zvinobatsira pakuti kanzuro inenge yave kushandisa mishonga mishonga mishoma pa kuchenura mvura iyi sezvo isina kusviba sekudhamu rechivero. Vagomba vanoti kuti dambudziko remvura ripere muHarare panotodiwa madhamu matsva akaita seKunzvi nemamwe sezvo madhamu aripo akaita seChivero ave nemvura shoma uye mamwe aiunza mvura kuHarare akaita seSeke neHarava asara nemvura shomanana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende yavo ichabatsira kanzuru yeHarare pakugadzirisa dambudziko remvura apo vakashanyira chigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks mukupera kwegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.